manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi, uri musi wechina, mbudzi 16, 2017. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi icho tiri kutepfenyura chirongwa chakakosha kana kuti special broadcast
kuti isusu kuami ngava chiri chedzekonzeredza vanhu tiri kutiwo kuna vamugabe ndozvataichitaura zviya ndozvavawira tiri kuti kuna vamunangagwa vasadekara vachawirwa nezvimwe chete izvozvo as long as vasina kutendeuka pamberi pamwari vaterevesa ndoshoko redu kuami kuna vamunangagwa nekuna mugabe
Vamwe vakuru vemasangano emachechi munyika vokurudzira kuti munyika muumbwe hurumende inenge yakafanira kubata matomu
kutetera zvokuitika munyika medu aisirizo zvatake takatarisira sevashandi kuti mauto edu apindire panyaya dzematongerwo enyika
sangano revashandi reZCTU rinoti nyika inofanira kudzokera kuutongi hwejekerere kana ichida kugadzirisa nyaya dzezveupfumi iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mubatanidzwa wemasangano emakereke anoti Zimbabwe Council of Churches, Zimbabwe Catholic Bishops Association neEvangelical Fellowship of Zimbabwe waburitsa mashoko nhasi achikurudzira kuti munyika muumbwe hurumende inenge yakafanira kubata matomu kuti nhaurirano dzitange kuitwa murunyararo. Makereke aya ati mubatanidzwa uyu unoda kuti vemachechi, vadzidzi nevamwe vaite mushandira pamwe. Masangano aya ati matambudziko atarisana nenyika anogona kupa mukana kuvanhu kuti vataurirane. Mukuseya nezvenyaya iyi pamwe nekupindira kwemauto mune zvematongerwo enyika, tabata Bishop Anselmo Magaya vanove mukuru weZimbabwe Defined Destiny Network uye Grace Are Blessed Ministries.
Chitiko ichi maonero atinoita Jonga ndekuti mauto ndiwo akakrieta system yavamugabe yavari kushandisa kana kuti yavanga vachishandisa kuramba vari pamatsimba okutoti 2008 vamugabe vakanga vaitori ready kuita step down asi ivo vemauto pamwe chete nana munangagwa zvichida zvinoita sokuti ndivo vakatoti bodo hazvigoni saka tinoona sokuti chinhu chimwe chete uye maonero atiri kuita ndekuti zvaiitwa nemauto kunyangwe zvazvo zvichizama kukekeila matimba akanyanya ngaa kuivana vamugabe tinoona sokuti ihondo dzavo vemuzano pf vari kupfuurira mberi
kune vamwe vari kuti mukuipa kwezvinhu ikoku ndo muchabuda mukana wekuti nyika itsva inge ichizvarwa imi munoti iwo maonero iwa
ndine maonero maviri zvinogoneka chaizvo kuti kuipa kwezvimwe ndo zvinogona kuita kuti zvinhu zvinake asi tinodavira kuti ndopfungwa vanhu dzavakanga vanadzo 1980 saka tikasanyatsogadzirisa nyaya yacho mauto akasabuda pachena kuti ivo vanoregreta zvavakaita makore akapfuura voreurura votendeuka votipa chivimbiso chokuti zvavakuda mumazini zvokuti Zimbabwe itongwe nemunhu anenge achidiwa nevamwe nevanhu vese kana kuri kuti vaita saizvozvo tinozvipendedza totambira chitiko ichi as a temporary transition to a more permanent solution yemuZimbabwe asi kana zvikapeta saizvozvo tinongoona sokuti kusimbiswa kuyatinoti muchirongo hegemoni zanop f yangopolishwa and yauya yaperenewed with the other people
Seve makereke takanzwawo muchikurudzirwa kuti munge muchinamatira nyika. Takanzwa mauto achiti makereke vanamatira nyika. Zviwo zvamungataurawo imiwo seve makereke kana zvamurukurudzira.
Chikuna matira nyika izvezvine zvirumudaitwa ku Mashonaland West bichanga nevafundisi mubasa iro tiri kuna matira nyika. Uye tiri kukurudzira vafundisi nevakuru vemachechi vakasiyana siyana kuti tiparidze zvirokwazvo shoko rerunyararo, shoko rerugare, titaure chokwadi kuami kuti vasaramba vachimbunyikidza vanhu. Zvavaita izvi kuna Mamugabe ngachive mucherechedzo uye munongedzo wezvavacharamba vachiita kana tikaita maelection. Munhu munhu asiri vamunangagwa akahwina ngavazvitambire vafigire vanhu ivavo. Saka tiri kuti isusu kuami ngavacherechedze kodzero dzavanhu. Tiri kutiwo kuna Mugabe ndo zvataichitaura zviya ndo zvavawira. Tiri kuti kuna Munangagwa vasadekara ndava vachawirwa nezvimwe chete izvozvo. As long as vasina kutendeuka pamberi paMwari vatirevesa ndo shoko redu kuami kuna Munangagwa nekuna Mugabe.
Bishop Anselmo Magaya vanove mukuru wesangano reDivine Destiny Network neGrace Ablaz Ministries vari parunare muHarare neStudio 7. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kupindira kwemauto munyadzi zvematongerwo enyika kunogona kukonzera matambudziko akanyanya munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaMoyo.
Tiri kutedzera zviri kuitika munyika medu. Aisirizvo zvatake takatarisira sevashandi kuti mauto edu apindire panyaya dzematongerwo enyika. Inyaya takagara tichitaura nezvayo. Nyaya yakatanga iri nyaya yefight yesuccession within ZANU-PF. Saka tange tisingatarisiri kuti mabuto enyika apindire panyaya yeZANU-PF. Asi it is now a national issue. Tiri kutarisira kuti nenguva inoteera iyi constitution yeZimbabwe inofanira kuva ichitedzerwa. Kana iri nyaya iye matongero enyika. MaZimbabweans akawanda ange akatotarisira nyaya yechange. Saka tirikuona as if MaZimbabweans akawanda anokutofarira nyaya yechange iri kuitika. Asi havasi kutarisa kuti chenji yacho iri kuuya sei. Isisu maonero yetu ndeyekuti patinoita chenji yetu ngatitarisirei kuti mutemo unotedzerwa, mutemo yenyika. I think tine constitution yetu inotarisa inotaura kuti kana tichiita nyaya yechange, tichiita nyaya yematongero enyika, tichiita kuchinja president, tichiita kuchinja political party, ndezvipi zvinofanira kuva zvichiitika. Ndizvo zvatiri kutarisira kuti zvinofanira kuitika.
Semaonero enyu, dambudziko iri ringagadziriswa sei?
Idambudziko rakatokanganiswa neavo varipo kumatongero enyika pakatanga bongodzodzo iroro. Asi iyo zvino kuti rigadziriswe, tinofanira kuva tichidzokera pandambotaura kwekutanga kuti ngatitarisei kuti constitution yeZimbabwe iri kuti chii. Kana atizviziri iyo zvino kuti pavanobva kumastreets edu, pavanobva pakubata nyaya dzematongero enyika, vanotisiya tiri papi, haisati yataurwa. Vanotisiya tina president here kana kuti kwete. Vangatisiya tisina president, tinofanira kutarisa kuti constitution yeZimbabwe inoti kana president wenyika asipo, mumwe wacho anouya sei. Ndizvo zvinofanira kuva zvichiitwa izvozvo.
Asi kusvika pari zvino, ivo vakuru vemauto ava vambokudaidzaiwo here kumusangano?
Masoja anotaura nevanhu here? Hatisati tadaidzwa isisu. Hatisati takwanisa kuona kuti ivo vanhu vanotaurika kana kuti vane vanhu vavo vakatarisira kuti vavaise pazvinzvimbo. Hapana anozviziva. Nyaya dzakawanda tinoziverenga kumapepa, tinozinzwa kumasocial media. Hatisati tadaidzwa kuti titaurire kuti urongwa hwakamira sei.
munyari mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Sangano revadzidzisi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo harione kupindira kwemauto kuchibatsira zvakanyanya munyaya dzedzidzo. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure.
Zviri kuitika izvi zvinokanganisa zvikuru kwazvo nyaya yedemokrasi munyika, nekuti zvavepo ndezvekuti vanhu veruzhinji havachina chekutaura panyaya dzekutongwa kwenyika yavo. Iba kana vamauto vatora masimba ose, zvinoreva kuti macivilians chavo kwakuudzwa mainstructions vachiteerera, zvinova zvinhu zvakashata pademokrasi. Isu tinoshuvira zvikuru kwazvo kuti dai vemauto vakurumidza kuzivisa nyika nepasi rose kuti urongwa hwavo huri papi kuti nyika idzokere paconstitutional democracy. Isu taitenya nokurudzira kuti dai zvazvaenda kuparliamendi iriyo yakwanisa kubvisa vamugabe, sezvo iine masimba ekuvabvisa zviri pamutemo. Totedza zveconstitution iyo inoti kana mukuru wenyika abviswa kuskipi schedule, pati yake ndo inosarudza munhu anombomira achitungamirira kwenguva iyoyo kusvika term of office yake yapera. Mazimbabwens ozotendekwa kuti vasarudze hurumende yavanoda muna 2018. Zviri kuita izvi zvinoitika izvi hazvinei neruzhinji rweZimbabwe, inyaya yemhirizhonga dziri muzanup f, asi zvaakukonzera kusagadzikana kwehurumende. Zvatinofunga kuti dai zvazvakurumidza zvagadziriswa paitwa utongi hwevanhu hunenge hwakasarudzwa nevanhu.
Izvi zvingakanganise sei dzidzo zviri kuitika izvo?
Zvinokanganisa zvakanyanyisa kutanga pakuita yatinati uncertainty iripo, yekuti munhu wese kunze kwekuti vaite basa ravo rekudzidzisa vana vari kungomanya vachitsvaga nhau kuti pane zvitsva here zvazobuda. Chechipiri, kune makurukota anoita zvedzidzo izvi vanofanirwa kunge vari vanhu vakasarudzwawo nevanhu. Hatizive kuti mune zvinobuda apa, vanezenge vari vamwe vanenge vasarudzwa nani vachimirira ani. Saka zvinokanganisa kuti dzidzo yacho haichabve iri zvasarudzwa nevanhu, zvaazvagadzwa nemaelits vaakungogadzana pakufunga kwavo kuti basa rakati raitwa naningi.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare kuwedza na Blessing Zulu weStudio 7. Tombonzwa mamiriro akaita zvinhu mudunhu remasvingo kubva kune mumwe kanzura wedhorobha iri vaGodfrey Kurauone vaita hurukuro na Blessing Zulu.
Ivo zvino ndofunga vanhu vari kungorarama sezvavanga vachiita, asi dambudziko riripo nderekuti vamwe vaakurarama nekakutya zvishoma, nokuti vari kuona huvepo hwemasoja hwanga vasina kujaira kuona. Mukaenda ku10 kilometers dzemidhugwa yose inobuda mumasvingo, unoenda kwamutare, unoenda kuHarare, unoenda kuBulawayo, unoenda kuBed Bridge, pane masoja pose munzvimbo idzodzo. Saka izvozvo zvoga ndo zviri kufundisira vagari, vari kutya, havasi kurarama zvakanaka mukufara kana kuti nezvavajaira.
Saka kune dzimwe nzvimbo tanga chinzwa kuti mauto ayanga achibvunza vanhu zvitupa, ndozvavari kuitawo here kumasvingo?
Ya, chokwadi chaizvo ndozvavari kuita. Ndosakei ndati vanhu vari kutya nokuti havana kunge vajaira kubvunza zvitupa nemasoja. Saka ndo zviri kuitika, vari kuti munhu wega wega anopfuura nepapo anoda kuona chitupa.
Saka mauto ari kumasvingo ari kubva kumakamba api chaizvo?
Sekuita idi hatizivi mazita avo nezviso zvavo, hatizozivi kuti anobva kupi, but ndinofungidzira sekuti vanenge vakabva vakatipurewa kubva samwe asingazivi muno mumasvingo.
Vanhu vari kukwanisa hawo iri kuenda kumabasa pasina kukanganisika, tichitarisa vanoshandira hurumende vemumakanzuru nevamwewa?
Ya, kubasa vanhu vasinga zvakanaka, hapana dambudziko. Ndingati mukati mudhorobha hamuna dambudziko. Dambudziko rinongozivapo nemunhu anenge ada kubuda achienda kunze kumasvingo, kana kuti nemunhu ari kuuya kubva kunyanya nzvimbo achiya mumasvingo, ndo vanobva vasangana nemasoja ivavo.
Mumwe kanzura wedhorobha remasvingo vaGodfrey Kurauone vari parunhare naBlessing Zulu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakanganwa zvimwe zvirongwa zveStudio 7 zviri kutevera. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 16 kuLwezi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuqakathekile ukuthi kube ne-central government ezayenza lungiselela ilizwe, kube nokuthula, ukuhloniphana, kube noxolelwano, kube kulungisa i-economy, abantu bangahlupheki ngendlela abahlupheka ngayo.
Inhlanganiso zamasonto esiKristu ezitshiyeneyo zithi kumele kubunjwe uhulumende wenkazatho ozakhokelela ilizwe kukhetho olukhululekileyo.
Kuyasibambabamba, akusihlambi kakuhle ukuthi ibutho kube yilo elikhokhela leyi inguquko.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ithi kayivumelani lokuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Inhlanganiso ezimela amasonto esiKristu achiyeneyo zithi kumele kubunjwe uhulumende womanyano ozaphiwa intambo libutho kulandela ukuhluthuna kwalo umbuso kuhulumende weZANU-PF izolo. Inhlanganiso lezi zibalisa iZimbabwe Council of Churches, iZimbabwe Catholic Bishops Conference, iEvangelical Fellowship of Zimbabwe leUKAZIDAM. Sixhume umfundisi Angliston Spanda, yena othi kuqakathekile ukuthi kubunjwe uhulumende lo ukuze eqalise ukulungiselela ukhetho olukhululekileyo.
Asifuni ukuthi umbuso amasotsha aqhubeke ebambe umbuso kuzaba unfortunate. Kuqakathekile ukuthi kube ne-transitional government ezayenza lungiselela ilizwe, kube nokuthula, ukuhloniphana, kube noxolelwano, kube kulungisa i-economy, abantu bangahlupheki ngendlela abahlupheka ngayo, kuphungulwe ubuyanga, aba ilizwe lilungiselele ukuthi liye ekhethweni olukhululekileyo. Yiyo ndlela esikubona ngayo, kuyinto ezahambisa phambili. Kuzaba unfortunate ke ma bengacabanga bona amasotsha ukuthi baqhubeke bebusebenzibuselake bona bodwa. Kuza-isolate njengelizwe, kusenze singasadlelani namanye amazwe, sibe ney'nkinga zethu zile wesi kunalokho esesivele sisikikho.
Uhulumende wenkazatho lo ozabamba intambo zombuso okwesikhatshana kulungiselelwa ukhetho olukhululekileyo lifuna abe nguhulumende onjani, abunje ngobani?
Abanye vele abantu sebeqalisile ukuphosaphosa amagama. Yena lo osebenze lamasotsha ukukhipha uMgabe uMnangagwa u-obvious ukuthi nguye okuzabunjwa lo hulumende around him esikukhangeleleyo. Ma kungenzakala sikhethe uhulumende lo agoqele phose umuntu wonke, wonke umuntu abe ne-state. Sikhangele ukubona abantu abanjengaboba uDukiso Dabengwa besiba yingxenye yalowo mbuso, abantu abanjengabo-prime minister uMorgan Tsvangirai besiba yingxenye yalowo mbuso, abantu abanjengabo-Tendai Biti besiba ngxenye ingxenye yalowo mbuso, abantu abanjengabomama uJoyce Mjuru besiba ingxenye yalowo mbuso, ukuze omunye lomunye alethe le qembu lakhe kumbe ibandla lakhe lilethe elilakho elikuqhuketheyo. Okokuqala, sibe nokuthula kulungiselele ukhetho. So sikhangela ukuthi wonke umuntu nje abe involved, one way or the other. I-civil society la inhlangano zizimele zodwa lapha bababandla sibe lengxenye kulowo hulumende, ukuze sonke njengamaZimbabwe siqale ukwakha iZimbabwe yethu esijabulelayo sonke.
Umnumzana Angliston Isifanda ngumfundisi, sixoxe laye ekobulawayo. Inhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ithi lanxa bekhona abajabulela ukuhluthuna kwentambo zombuso libutho, bona bayakusola lokhu ngoba kulakho ukudala udubo olukhulu elizweni. Sixhume unobhala jikelele walinhlanganiso, umnumzana Jafet Moyo.
Public apology to the Commander Defense Forces, General Constant Govea Chiwenga, Commander Zimbabwe National Army, General Philip Valerius Banda, Commander Air Force of Zimbabwe, Air Marshal.
Si yaxolisa lapho Love kunguchipanga kodwa siza lethulela ke ingxoxo esiyenze lomkhokheli weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Kuyasivamba vamba akusihambi kakuhle ukuthi ibutho kube yilo elikhokhela leyi inguquko.
Lithembise ibutho ukubuyisela eleZimbabwe endleleni elenkululeko elokuphumelela njalo. Ukungaba kulinika ithemba yini njengezisebenzi lokhu lanxa nje lingavumelani lokuhluthuna kwalo umbuso?
Sesikubonile kwezinye indawo ukuthi nxa ke umuntu engenile ke kuba nzima ukuthi bekuchiye, kodwa besikukhangelile sibili ukuthi nxa bengakuyenza njengoba kutshoyo ngamalanga alandelayo sibone sebevisela ke embusweni oyesevilian, hayi yabona abantu bangakujabulela. Asikwazi ukuthi ke li-operation ke izathatha isikhathi esingakanani.
Umbuso we-civilian elikhuluma ngawo njengezisebenzi likhangelela ukuthi kube ngubani obusayo, kube lo manyano kuqhutshekelwe phambili njani khonapho?
Kungani nje kuyahlupha ke lapho-ke ngokuthi sile sinqumo selizwe, isinqumo selizwe yiso kufaneleke silandelwe. Siyatsho ke ukuthi nxa umkhokheli welizwe engasekho kufanele kwenziwe njani. Yikho ke esikukhangele ukuthi kulandelwe. So asikwazi ukuthi nxa beqhubeke umsebenzi wabo bazasitshiya silo mkhokheli welizwe yini, kumbe bazasitshiya singelaye. Bangasitshiya ke singelaye khangele ukuthi ke i-constitution yelizwe ilandelwe ukuthi ubuya njani ke umkhokheli welizwe. Yikho esikukhangelele ukuthi kulandelwe. Indaba yomanyano ivele ihlezi isixaka njengezisebenzi. Asondaba esayithandayo belidlulileyo azange sikujabulele okwakusenzakala ngendaba yomanyano. Azange kubanje kwendlela eyiyo. Asikwazi okwamanje ukuthi nxa abantu bekhuluma ngomanyano bakhuluma ngawuphi umanyano. Bese kukhangelele ngumanyano ama-political parties wonke akhona angabambi intambo zombuso. Sikhangelele umanyano onjengoka-1979. Sikhangelele i-transition period authority ekhokhelwa ngabantu abangasoze bebe yiwo abazaba abasikhokhelayo phambili.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Umanyano wamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika owesadaki usubize umhlangano wesiphangiphangi namuhla kweleBotswana okuhlaziya udaba lweZimbabwe. Amalunga ogatsha lweSADC Troika abalisa iziphathamandla kwele Angola, eza kwele Tanzania, leza kwele Zambia, azahlangana eHebron kwele Botswana emini namuhla. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Umbuso okahulumende weZimbabwe obuholwa nguRobert Mugabe engupresident, kumbe asawuholayo njengamanje njengoba kusathi ukuthi usengupresident, hayi ulimazile abantu beZimbabwe ngendlela enkulu kakhulu. Angiboni ukuthi kukhona ongatshaya isililo ukuthi upresident uMugabe esephumile embusweni mhlazane ephuma. Angikwazi ukuthi umuntu wakhona uyabe kade ephila kuphi umhlaba. Usenzele usizo olwesabekayo ukuthi befanele ukuthi bawahamba kudala. I-SADC kumele iwamukele kodwa lokho ukuthi asowumuntu obekusela abantu beZimbabwe enodoli, aso umuntu obephethe abantu beZimbabwe ngendlela efaneleyo. Ubesifake phakathi kwezinsizi, ubesicindezele, ubesithwalise nzima. Ngakho ukungenela kwebutho lokuba nje umuntu kungakhanengelelanga ukuthi ibutho lingenele kususwe uhulumende, kususwe abantu abakuhulumende, kodwa ngosiza abantu abakilo noma yiluphi ujinto lwamukelekile okunye kuzalungiswa kusiya phambili.
Lithi ibutho injongo yalo yikubopha izikliwi ebezisebenza lo umgabe njalo lithi lifuna ukubuyisela ilizwe leZimbabwe endleleni yentuthuko. Abantwana beZimbabwe baphile bejabulile bekwazi ukuthi amalungelo abo ayahlonitshwa njalo. Yebo lilizwe leKenani yini ilizwe loluthi lochako esikhanya sesingena kilo esilithenjiswa libutho.
Kuya ngokuthi bazaluphatha njani udaba lwakhona. Kuyeneliseka konke khona lokho abakukhulumayo. Asonto enzima nxa ngaba abantu bezinikele kuliwe lokusela, kuliwe lobandlululo, kuliwe lokubuyiswa kwe-constitution, amalungelo abantu ahlonishwe, kuhlonishwa umthetho, kususwa njengoba sisho i-corruption yonke yiyo esibuleli lizwe. Ungabulala i-corruption, ilizwe liyavuka. Ubulala imithetho evimbela ama-investors, ilizwe liyavuka. Nxa bengenza lezo zinto lapha bazabe sebengenile ezikhundleni, kodwa bangakhohlwa njalo ukuthi abantu bezimbabwe kwamele babe lelungelo lokuvota ngaleso sikhathi sokufikela ukhetho ukuze bavote ngendlela efanele. Akulanto enzima ukukwenza khona lokho konke kuyenzeka. Okade kusenza kungavuki izinto bekuyibusela, bekuyukuthi ilizwe kalihlonitshwa, abantu kabahlonitshwa, bayeyiswa. Ubona nje besokufika esitejini lapho besokufanele ukuthi uGrace Mugabe abe nguye oba ngupresident, anikelwe ngumkakhe ukuba ngupresident ngemva kwe almost 40 years bebusa ilizwe lidilika. Njengoba Mabutho eshilo ukuthi eminyakeni engu-5 bekungasetshenzwa. Bekungasetshenzwa, akula muntu ongakuphika lokho, bekungasela nto eyenziwa besekubangisana umbuso. Kodwa kuyalungiseka konke khona lokho nxa uthola abantu abanengqondo ezisebenza kahle.
Ukhetho lona ubona lusenziwa yini ngomnyaka ozayo kubo June khonapho njengobe kuhleliwe?
Yebo, ukhetho lusenziwa khona ngoJuni kusiya ngokuthi iziphathimandla ezikhona zikubona ngayiphi indlela. Angiboni ukuthi nxa ngabe kungazange kwaba lo dlame, kungazange kwaliswana, kuyadingeka ukuthi ukhetho luvinjelwe lungabi khona. Kuzadingeka ukuthi ukhetho lube khona, kuhlonishwe umphumela yokhetho ngendlela efaneleyo. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uhulumende ophumayo abe ngobambanisa abantu ozakwenza ukuthi kusetshenzwe kuyiwa phambili ngendlela efaneleyo. Angiboni ukuthi kusesekhona ukuvimbela ukhetho abangathi bangakusebenzisa ukuthi kungafotwa, kodwa angikwazi kumbe luzaba khona ukhetho. Ngicabangela nje ngoba izinto zisaqalisa phansi ziyasuka nje ukuthi kuya kumanjani, sabona ngakho kusiya phambili.
Umnumzana Evidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Umkhokheli wabasakhulayo kubandla leZANU-PF umnumzana Kuzai Chipanga yena ongomunye wamalunga aleli bandla abotshwe libutho sexolisile kunkokheli yebutho ngemva kokuyihlambaza ngolwesibili.
Public apology to the Commander Defense Forces General Constant Gouveia Chiwenga, Commander Zimbabwe National Army General Philip Valerius Banda, Commander Air Force of Zimbabwe Air Marshal Terence Shiri, the generality of Zimbabwe Defense Forces and the entire nation of Zimbabwe. We would like to apologize for the statement I had made yesterday at ZANU-PF headquarters together with my executive. I, as the leader of the Revolutionary Party's Youth League, I have reflected and personally admitted that I was ill-advised to read a statement which I and the Youth League had not originated, neither authored. The document which I read was handed it over by one Rodney Dangarembisi, which was denigrating your high office and your person. Therefore, I kindly request General Chiwenga to please say accept my apologies on behalf of the Youth League and myself. We are still young people. We are still growing up. We learn from our mistakes. And from this big mistake, we have learned a lot.
Umkhokheli wabasakhulayo bebandla leZANU-PF uKuzai Chipanga egqiba uhlelo lwendaba zethu eziqakathekileyo kakhulu esilethulela lona ngehola ngehola ngokwenzakala eZimbabwe. Kwanele okwalamhlanje, okwamanje asihlanganeni kumahola alandelayo. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.